chokutanga chatinoita kukokotedza SADC kuti yaita vatete chaivo sekuru chaivo vanoti vakaona uchizvindikita mudzimai kana kuzvindikita murume mumba mako havati chakafukidza dzimba matenda vanoenda vonozvitsveta pamusoro zvoyanikwa kuti zvizivikanwe kuti paita dusura mumusha ndo zvaitika muzimbabwe saka tinotenda uye zvakanakira africa kuti tinoonawo mapazi kana kuti maorganizations emuafrica achitendeka chakashata
asi vamwe vanenge vasiri kunyatsofara nepakanzi nesadak vanenge vasina kugutsikana nezvabuda musarudzo vanofanira kutanga vapedza matare ese emunyika zvichireva kuti kuenda kumatare munoona sei pfungwa iyoyo
vanenge vachitaurawo vakarerekera nezvinoitwa pamatanho kune dzimwe nyika kunenge kune zvinhu zvakamira zvakanaka imunozviziva kuti kumatare edu edzimhosva tine nyaya dzakawanda dzinoendako hationi pachibuda chinhu chinobuda ikoko tanga tine nyaya tisati aenda kusarudzo yekuti pane vanhu vakaita madhabhu kandidi vachityora mutemo vachitumwa nefazi vachinyembedzera kuti itriple c matare edzimhosva haana kutibatsira tine nyaya dzakawanda dzinosanganisira dzimwewo dzavamwe aida kumira semakandidati mumapresidential hadzina kufambiswa zvakanaka munhu anofanira kuti ati kana aenda kudare redzimhosva ndo kwaari kuenda kutsime rinopedza nyota kwete kuvasvika ikoko wana tsime rakapwiswa apisa tsime ndiani mvura yakangwa muchero muchainga yakangwa nezanup f hakuna kana chinobuda ikoko panyaya dzekodzero panyaya dzekuti pave neutongi hwejechetere saka matare edzimhosva hongu sadhaki haina kutadza iri kutaurawo nemazira ainoita kuti kazhinji zhinji panotanga paitwa zvemunharaunda imomo nokuti kana vanhu vachinge vapokana mushaka hamungotangi maenda kwasabhuku munotanga magadzirisa mumba imomo asi kana baba vaita chibhenyene ravabhinya kana kuti mai vavachikweya ravabhinya hamurambi muchingoti tauriranai mumba imomo nokuti munotozofiwa kwakutoti kwati nyaya iyi ichitoyambutswa iende kwasabhuku iende kumatare makuru saka dare guru pari zvino inyaya yesadhaki ndo saka muchiona takatonyorera ndakanyora gwaro kusadhaki kuti kuno kuzimbabwe kwaita dambudziko ndichitsanangura sei tisina kuenda kumatare edzimhosva nokuti aingozviziva kuti uyu unenge uri mununura ndakapiya
vati vapindura here vesadhaki ava vachamisa
havasati vakanga vati vandava kunzwa kuti vezanu p f vanoti chino kuti kukanyaurangana vamwe vanonzwa ndichitaura nguva nenguva kuti nyika inofanira kuti vanhu vaonesani isuwo toona sekuti pamwe kupusa pamwe kunonoka pamwe kuneta tsavirai ngoma usiku hurefu kukanyaurangana
pane nhaurirano here dziri kumboedza kuitwa pakati pezanup f netriple c pari zvino
isu tiri kuti nhaurirano dzinofanira kuchetwa nemwana wese wemuzimbabwe vese vane maorganizations akazvimiririra kubva kumachurch macivil society vanomirira maprofessional groups newese vemabhizimusi vashandi matrade unions mapato makuru arimo munyika vanhu vakataura vemuzimbabwe 2 million vakati nechitaura nesarudzo dzinegakava 2 million vakati vanoda triple c then vamwo vashoma vakati vanoda zanupf ndobva vawedzerwa kututsirwa kuti isvikewo ku 2 million saka nyika yakatsemuka nepakati.